sangano rezimbabwe doctors for human rights rinoti mushonga wenivirapine uyu wava nenguva uchishayikwa muzvipatara zvinoshandiswa neveruzhinji pamwe nezvimwe zvezvitoro zvinotengesa mushonga munyori musangano iri vaevans mastara vanoti kushayikwa kwemushonga wakakosha kudai kunoisa utano hwevana panjodzi
tatambira mashoko ekuti mushonga unonzi nevirapine uyo unoshandiswa kudzivirira kubata utachiwana hweHIV nevana vanenge vazvarwa nana mai vakatakura utachiwana uyu hwekushayikwa nevirapine hanzi yave nenguva yakati ichishayikwa muzvipatara zvizhinji zvinova izvo zvinoisa vana ava parisi yekubatirira utachiwana hweHIV
vamasitara vanoti zvinovashungurudza kuti mishonga yakawanda iri kuramba ichishayikwa kuzvipatara nezvitoro vamasitara vanoti vari kukurudzira zvikuru kuti bazi reutano ripiwe mari yakawanda vamasitara vanotiwo hurumende inofanirwa kuwanisawo mari yekunze vanotenga mishonga kunze kwenyika kuitira kuti mishonga iyi isashayikwe munyika
mishonga yakawanda yekushayikwa muzvipatara umu nekuda kwekuti chekutanga minist of health haisi kupuwa mari yakakwana yekuhodha mishonga iyi chechipiri nyaya yeforeign currency kumasupply ari kuprivate vakuchema kuti minist of finance haisi kuvapa foreign currency yakakwana yekuti vakwanise kuimporta mishonga tinovimba veministry of health vachapagadzirisa ipapo vaite kuti vana vasingafaniri kubatira utachiwana uhwu vabatsirikane
munyori mubazi rezveutano dr Gerald Gwinji vanoti nevirapine yanga isinganyanyowanikwi asi vakatiwo dambudziko ranga riri rekufambisa mishonga iyi kubva kwavanoichengetera kuenda kuzvipatara
zvange paita dambudziko rekuita sekushayikwa kwenevirapine mushonga unoshandiswa pachirongwa chokudzivirira utachiona kutapukira kubva kunana mai kuenda kuvana kunana mai vakatakura utachiona hweHIV dambudziko iri ramuka pamusaka pekusafamba zvakanaka kwemushonga wanga watotengwa kare watopinda munyika watova iwo kunational pharmaceutical warehouse yedu asi kufambiswa kwawazoitwa mushonga uyu kuti uende makliniki zvikuru sei yaharare kwanga kwatinonokei asi pari zvino tapedza dambudziko iri
vagwinji vanoti nyika ine mushonga wenevirapine uyu unogona kushandiswa kwemwedzi mipfumbamwe kuzvipatara zvehurumende kwavanochengetera mishonga
mishonga yachona iripo inokwanisa kuti tiishandise kwemwedzi inopfuura mipfumbamwe tinenge tine urombo kuna vana mai ava vakaenda kumakliniki zvikuru sei muno muguta reHarare vakakumbirwa kuti vanotenga mishonga yavo yenevirapine nokuti yatinoparadzira isu ichibva kunational pharmaceutical warehouse yanga isati yasvika ikoko dambudziko iri rapera mishonga yachona iripo yakawanda kwemwedzi 9 ndazvo zvandataura saka tinodayira kuti madzimai edu achange achiwana mushonga uyu pachena zvekare semarongerwo akaitwa chirongwa chachona chepmtct
kunyange hazvo vagwinji vachiti dambudziko rekushayikwa kwemishonga wenevirapine ragadzirwa patenderwa nestudio 7 kune zvimwe zvitoro zvinotengesa mushonga uyu wanga usingawanikwe kuzvipatara zvehurumende mushonga uyu unopiwa pachena asi muzvitoro zvemushonga unowanikwa nemari inosvika $20 zvichiraudzira mushonga uyu unofanirwa kupiwa kuvana vanenge vazvarwa naana mai vane HIV maawa 42 asati adarika nyanzvi mune zveutano dzinoti matambudziko akadai anofanirwa kudzivirirwa kuitira kuti nyika ikwanise kudzikisa uwandu hwevanobatwa neHIV ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.